chekutanga ndechekuti kazhinji mamidterms anovewo maelections anoitwa tiri pakati petemu yapurezidendi kusarudza vanoenda kuhouse of representatives nevamwe vanoenda kusenate pamwe chete nemalocal board elections. Kazhinji maelections iwayo anowanzoomera party ina president ari kutonga. Venhau vaitarisira kuti madhemocrats achaluza maseats akawandisa zvo paizvo marepublicans control yesenate nehouse of representatives pamwe chete nekuwina maseats mumastates makasiyana-siyana. Asi nezuro taona kuti handizvoba zvaitika. Madhemocrats sezvataitarisira vakarasikirwa nemamwe maseats kwete kwete mazhinji. Marepublicans ndo arasikirwa nenzvimbo huru dzavanga vakabatirira tichitarisa governorship nesenate seats zvekupennsylvania tichitarisa umwe maseats ekucolorado. Madhemocrats achiri akabatirira asi kuda vanogona kuluza seats yekugeorgia ina Reverend Warnock vari kukompitawo nemumwe murume wechitema vanonzi vaHeshel Walker muzvari Stacey Abraham vakakundwa nezero manheru. Saka tiri kuona kuti pane mixed bag chaiyo kusangana-sangana kwezvinhu vamwe vachihwina asi maombe aya maparty ese ari maviri vane zvavaruza nezvimwewo zvavawana.
Chii chinokosha kuti bato rive nenhengo dzakawanda musenate kana kuti muhouse of representatives? Sei zvichikosha kudari?
Zvakakosha nekuti muno muamerica hapana mutemo unogona kuitwa kana dzimba mbiri idzi dzisina kubvumirana. Zviripo zvishoma zvekuti house inogona kuita mutemo yega vachishanda napurezidendi, asi anokontrola dzimba idzi dziri dzese ndiye anokwanisa kuisa mutemo. Purezidendi vanogona kuzoita vhito zvavo, asi chimwe chakanyanyisa kukosha ndechekuti kana pakava nenzvimbo kusupreme court pachina kusarudzwa supreme court justice mutsva, anofanirwa kuvhoterwa pamwe chete nesenate. Anosarudzwa napurezidendi asi bvumiro yake yekuti azoita supreme court justice inobva kusenate. Ndosaka tichiona kuti vabarack obama pavakanga varipo vakazotadza ivo kuisa merrick garland kuti ave supreme court justice nekuti ipapo madhemocrats akanga aluza senate. Saka zvakakoshesesa nekuti iyo yatinoti division of powers. Saka mabato aya anenge achida kuti rimwe ricontrole rimwe kuti vagoita kuti zvaanoda kuti ivo zviitike kana kuti kutadzisa vamwe kuita zvavari kuda kuita.
Profesa Dendere, chii zvamuri kuona mumakore maviri atiri kutarisana nawo pasati paitwa sarudzo dzemutungamiri wenyika?
Nyaya hombe iripo ndeyekuti economy. Economy zvino hazvina kumira zvakanaka pasi rese, vanhu vari kutaura nekukwira kwezvinhu. Muno muamerica zvinhu zviri kukurawo chaizvo. Saka ipapo pakasagadzirisika zvinogona kuafekta vaJoe Biden kuti vahwine zvekare musarudzo dziri kutevera. Nyaya yeekonomi ndo yakanyanyisa kukosha. Hanungati nyaya yehondo yekurussia nekuukraine ingaafekta maelections emuamerica aiwa. Muno muamerica nhau yeekonomi ndo inowanzonetsa. Kwozoitawo nhau dzerusarura ganda. Tiri kuona kuti sange kuNew York marepublicans ari kunzi ahwina munzvimbo dzine vanhu vasingafariri vanhu vatema tingangodaro. VaTrump vamwe vari kuti vaTrump vakasurukirwa nezvakaitika nezero manheru, asi vazviri kurakidza kuti kana vakada kudzoka zvinoenderana nemaconversations avangaita nemarepublicans. Nekuti vekuflorida vakahwina vanogona kuda kuita ivo republican candidate muna 2024.
Mataura nyaya yavaTrump, munoona sekuti zvakabuda musarudzo zvatava kuziva pari zvinofadza vaTrump here kana kuti pane vamwe vanhu vakakunda musarudzo idzi vakaedza kusafambidzana navaTrump takatarisa mberi uko?
VaTrump nezuro havana kuhwina. Macandidates avo avaisapota kuno kumassachusetts kwandiri kupennsylvania neku ndinovimba kuti vakanga vasawirirane neawina kuflorida avo macandidates aana kubuda mushe pama national levels tingangoti pasenate nepahouse asi macandidates avo anenge akabuda zvakanaka vamwewo mumasmall local elections anofanana kana kuti necouncil kana tichitaura nezvekuzimbabwe
takatarisa zvatava kuziva iko zvino zvakabuda musarudzo munoona sekuti makore maviri asarawa etemu yava Biden achavaitira nyore here ndezvipi zvichavanetsa kana kuti ndezvipi zvichaita nyore kwavari
Yeah, divided government inongonetsa. Nekuti iko zvino tikona kuti maRepublicans asimba kuhouse. Asimo maDemocrats anogona kuramba akabatirira kuSenate. Zvinenge zvakanakira vaBiden. Asi nyaya huru inenge yakatarisana navaBiden ndiyo iye economy. Zvino zvikasanaka vanhu vakanga vasiri kuona mari muhomwe dzavo, stock market ikaramba ichiita zvairi kuita, zvinhu zvinogona kuvaomera.